Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu Gunyana 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano redu remachiremba anorwira kodzero dzevanhu riri kufara nekuwanikwa kwakaitwa magombe vari vapenyu. Munoziva kuti hakuna chinhu chinofadza sekuti munhu anga atorwa zvisakatarukana. Zvisakarurama zvisingazivikanwe zvemuchivande mozokwaswa ngemusumwana ari mupenyu.
Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti riri kufara nekuwanikwa kwaDr. Peter Magombei vari vapenyu.
Kuongorora kwenyaya kuri kuendera mberi, Dr. Magombei vari muchipatara vari kutariswa nana chiremba, vaonekwa nana chiremba vavo, vaonekwa nana chiremba vehurumende. Vari vakachengetedzeka, havana kusungwa, maloya avo avaona uye zvaakavaona kubva nezuro, mhuri yavo inosanganisira baba wacho vari kuvaona kubva nezuro.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti Dr. Magombei vari kurapwa muHarare uye havasi muusungwa. Studio 7 inoenda kuChinoyi uko inonzwa zvichemo zvevagari veko. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiviremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti riri kufara kuti vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vakawanikwa nezuro vari vapenyu. Dr. Magombei vakawanikwa vari kunyabhira nezuro manheru uko vakangasiyiwa vangokandwa nevanhu vasingazivikanwe kuti ndavanani. VaMagombei vakapambwa nemusi wemugovera manheru nevanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani uye vaizviitirei. Mutauriri wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande vanoti pari zvino vana chiremba vari kuongorora utano waDr. Magombei uye havakwanise kutaura zvakawanda pamusoro pavo.
Sangano redu remachiremba anorwira kodzero dzevanhu riri kufara nekuwanikwa kwakaitwa magombe vari vapenyu. Munoziva kuti hakuna chinhu chinofadza sekuti munhu anga atorwa zvisakatarukana zvisakarurama zvisingazivikanwe zvemuchivande mozokwaswa ngemusumwana ari mupenyu. Saka tiri kupembera navo, tiri kupembera nemamwe machirembawo kuti takaona mumwe wedu ari mupenyu. Asi kune rimwe rudivi hatisi kufara nezvekuramba zvichiitika munyika yeZimbabwe zvekuti mahuman rights activists, malabour union leaders vari kungoramba vachitorwa pakati peusiku nevanhu vasingazivikanwa kuti ndanani. Vari kudescribewa nehurumende kunzi ited force. Zvinhu zvinotyisa kuti muhurumende kana tichiti tine government inofanira kunge ichitichengetedza, tine mapurisa, tine masoja nemacio anofanira kunge achiofa security kuvana veZimbabwe, pozonzi pane imwe force iri kuramba ichitora vanhu asi isiri kuzivikanwa kuti ndeipi. Saka ipapo ndopatiri kufokana nehurumende yeZimbabwe kuti ngaichengetedze zviri mubumbiro remutemo. Section 56 inotaura about security yemaZimbabweans kuti hurumende inofanira kuisa mamezures ekuti munhu wese kana achinge ari munyika anofanira kunge ari secure. Section 76 zvekare inotaura about the right to health kuti hakuna munhu anofanira kunge achitochwa, hakuna munhu anofanira kunge achiabductwa kana kuiswa to any form of inhuman or degrading treatment. Saka tinovimba kuti hurumende ichaisa matano anoita kuti zvinhu zvakaitika kuna Magombei zvisazodzokereka zvekare.
Vanyamande, nhengo dzenyu dzakwanisa kuvaona here Dr. Magombei?
Vamagombei vakaonekwa nenhengo dzedu kubva nezuro kusvika pari zvino.
Utano hwavo vakamira sei?
Pari zvino tingati zvichiri too early for us kuti tikunge tichikwanisa tichipa an assessment yekuti vari sei kana zviri kufamba sei. Pari zvino tikungoti tinonyanyofokasa nekuti vange vachirecover, vange vachiita come to terms nezvakaitika kwavari, uye vange vachikwanisa kuti vaite reunited nefamily yavo, vakwanise kudzokera kubasa, vaite basa ravo. Tinovimba kuti vacharamba vakasimba vari resolute kuti vadzokere zvekare kunotungamirira machiremba mubasa ravo ranga vachiita.
Pavakakwanisa kuonana nedzimwe nhengo dzenyu, pane mashoko here avakavaudza pavakasangana navo?
Pari zvino hatisati tamupozisei nekuti tingadisclose kuti vakataura kuti kana kuti havana kutaura kuti it's still too early. For now focus yedu iri pakuti vamagombei vange vachipora, vange vachirecover, vange vachidzokera mucommunity, vaitwe rehabilitated kuti vatange kufambidzana nevamwe vavo zvakanaka.
Studio 7 yakataura naDr. Magombei neZuro Maneru, uyezve vairatidza kuita kanenge kakukanganwa. Pakaona nhengo dzenyu vamagombei vakaona here vari munzvimbo sepatakataura navo parunhare nezuro?
Semataurira andamboita ndopandiri kuti chekutanga pane nyaya mbiri. Pane inonzi doctor to patient confidentiality, saka hatikwanisi kunge tichitaura mafindings atakaona pamurwere kujekerere kana kuruzhinji. Uye chechipiri, tiri kukumbirisa kunyanya kune vatore venhau nezvemapepa kuti vamborespecta privacy yavamagombei kuti timbofokasa nekuti vange vachipora, vange vachiwana rehabilitation nesupport yavanoda. Munoziva audio yavakaenda through iyi zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinokatyamadza, zvinhu zvekuti zvinonetsa kuti munhu azvitambire. Saka pari zvino dai tambovapa that privacy for now.
Kune vamwe vanyamande vari kuti izvo Dr. Magombei vanogona kunge vakanyepera veruzhinji kuti vakanga vapambwa. Imi sesangano muri kutora sei mashoko iwayo?
Izvo zvinenge zvakutoda kutizonzwa ivo vamagombei kana kuti malawyers avo, ndo vanongakwanisa kuziva macircumstances yayo. Isusu chatinongoita semachiremba anorwira kodzero dzevanhu kubuda pachena tichitaura kana tichifungidzira kuti munhu anenge atorwa zvisina kutsarukana. So kuti vari kunyepa here kana kuti kwete, izvo zviri beyond our purview. Isu chatinongoita kuvatsvaga, kana tichinge tavawana tovapa rubatsiro rwatinofanira kuvapa.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunhare. Tichiri panyaya iyi, sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo ratambira nemufaro kuwanikwa kwakaitwa Dr. Magombei vari mupenyu. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti kunyange hazvo vamagombei vawanikwa vari vapenyu, sangano ravo riri kuenderera mberi nekuramwa mabasa.
Pakawanikwa Dr. Magombei takabatwa nemufaro wakanyanya kuti sema citizens takwanisa kumanikidza hurumende yedu kuti iwane zvainoita kuti tiwane vamagombei. Asi nyaya yavairwira pavakatorwa yanga iri nyaya yemasalaries, yenyaya yeliving wage, ndo yatatakanyora tichiti kana vaakudzosa vamagombei ngava vadzose vaine masalaries anotenga, vavadzose vaine living wage. Saka hatina kukwanisa kuzoenda kumabasa, varayiridzi veboka redu havana kutoenda kumabasa, varamba vari pachisungo ichocho chekuti vamagombei hongu vadzoka asi masalari edu haana kuwedzerwa. Chimwewo chatazoita ndechekuti tatibatana nepasi rose kurwisa tiedza kukurudzira hurumende yedu kuti iwane zvainoita kuti irwisane nenyaya yeclimate change.
Sangano renyu ratambira sei kuwanikwa kwaitwa vamagombei vari vapenyu?
Sangano redu rafara chaizvo. Chanyanya kutifadza ndechekuti takwanisa kuti senyika tibatane pamwe chete tiitewo chinhu chinobatika, nekuti vanhu vaichemera kuti vamagombei havatibatika chete. Munhu wese unowana kubatana nedzikereke nevamwe vose. Saka mukabatana mukaita chimwe chinhu chikabudirira, munozwa kufara. Asi chanyanya tikoshera ndechekuti upenyu hwemunhu vamagombei, munhu aane mhuri yake, munhu aane hama dzake dzanga dzakamutarisira kuti dai vadzosa. nubwa mfaru kutikana vame wangawa chinyuta siya matake ndaka seza baba wa shora wendi kutinyuta nangwa mfara nika wafunga ndi kutiwa aa baba wa shawuna mwanawala cha kwa mfara saka zimu zileta kutitiko kiri sene pa umudu wedu we kuti upenyewe munu wakakosha atinga tukorore za taka wana shikwa koreria rawa ita itamarare kuti kuna anu ngoza ataka tika uto taka tika vachote posha yi kwa saiti
varairidzi vatambira nasi vama saraure vatambira sei maridza wawana zirimu mabanga mao
varairidzi vano wana sevanu wariku biru wa mari na urumende wefti hache ya nyanyusa mkarangari la waka atambi weze wa mari wache nga weze wa 76% muna August asi mukaona pazoya magwaro avo emari dzekutambira mapetri ari kuratidza kuti mari iyoyo zhinji imwe yabatwa nepei unoona munhu anga awedzerwa akutambira mari ine yakachifanira kunge iri shoma zvayo asi iri $1,000 yobva yabatwa pei $120 obva aona nyaradzo yawedzera woona yoti Christmas yawedzera woona ubatwa batwa wese wanga uripo unongoita kuti munhu ararame semunhu wawedzera mapurize mari yauri kuwana yekuisa muhomwe uchienda kumba yodzokera pamune imwe chete yawaisimbotambira asi mapurize mumashops haada kuzorora ari kutomhanya kuenda kumberi mberi pakukwira kunyanya zvaaita mazuva matatu apfuura tisati tawana muhoro wedu tichiona kuti zvimwe zvinhu zvaitotarisa kana red time yaizi yanga iri kuma 150 yandotamba yakuma 120 kuti pamadhora gumi ekuamerica $10 wakutozinopiwa 200 RTGS iyi mari yemuno iwa imbo 250 saka zvinhu zvinoita kuti upenyu hwevarairidzi umbo hwanyanyooma zvaita kuti vabva vanyanyosimbaradza kuti kana kumabasa kwacho hatichaendi
mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare mapurisa anoti hachisi chokwadi kuti Dr. Magombei vari muhusungwa sezviri kutaurwa neveruzhinji pamadande mutande akasiyana-siyana mutauriri wemapurisa assistant commissioner vanoti vamagombei vari kurapwa pari zvino
Dr. Magombei vakaonekwa nemapurisa nezuro kunyabvira iye zvichitaura kudai kuongorora kwenyaya kuri kuendera mberi Dr. Magombei vari muchipatara vari kutariswa nana chiremba vaonekwa nana chiremba vavo vaonekwa nana chiremba vehurumende vari vakachengetedzeka havana kusungwa maloya avo avaona uyezve akavaona kubva nezuro mhuri yavo inosanganisira baba wacho vari kuvaona kubva nezuro hapana kusanzisana sema nemapurisa sezvoda kutaura nevamwe vanhu musocial media vari kushandisa mashoko ekunyepa kuitira kuti vadisturb mainvestigation zvinhu zvatisingatarisiri semapurisa nokuti vamwe vanatizopisira vaita yatoti pachirungu defeating or obstructing the course of justice doda kuti vanhu veruzhinji varegere nyaya iyoyi iferefetwe ifambe zvakanaka
pane mashoko assistant commissioner Nyati ekuti izvo mapurisa makambenge marambidza magweta Dr. Magombei kuti vavaone
mashoko ekunyepa toda kudzokora zvemashoko ekunyepa chiri kutishamisa pane zvikwata zvemaloya magweta akawanda vari kuuya vachiti tisu tiri kumirira Dr. Magombei Dr. Magombei vane maloya avakataurira mapurisa nezuro kuti ndo avari kushanda navo pale asi isusu sekuona kwatiri kuita hatidedi kupindira pakunetsana kwemaloya toda kuti maloya vanetsana vega isusu hazvinei nemapurisa maloya ngavave vanhu vakarongeka voziva kuti ari kumirana Magombei ndiani kwete kuti paite maloya akawanda wanda anozopedzisira atokanganisa mapurisa kuita basa ravo isusu hatina loya watadzinga asi kuti ivo maloya ngavagadzirisane
kana vamagombei vapedza kuonekwa nana chiremba muchatora matanho api imi semapurisa
tinoda kuzoita yatinoti interview na Dr. Magombei ipapo kuti tinyatsonzwisisa kuti nyaya iyo yakamira sei ndo zvandoda kungozivisa veruzhinji izvozvo
interview muchaiitira kuchipatara kwavari here kana kuti munenge movadaidza kuukamba yemapurisa
tinenge tichizivisa veruzhinji zvinenge zvichitevera
mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunhare vari muHarare vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kuwana marezenisi ekuchera zvicherwa uye pane uori hwakawanda huri kuitika munyaya dzekupuhwa marezenisi aya asa chigoriwa anoti panyaya inotevera
Mumwe wevatsauri pamusangano wanhasi uyo wakarongwa neVoice of America pamwe neMedia Center vaClifford Kupeko vati pane vashandi vebazi rezvicherwa vanoita uhori mukupa marizinesi.
God, I think you all agree with me kuti whenever there is yatinoti kwapitika goridhe, kwapitika goridhe. Pado tanga kutoita makakatwa mapepa anouya nevanhu 1 2 3 mwana mapepa ari valid mwana mapepa ari valid, but where are these papers coming from? These papers are coming from the Ministry of Mines. So no issue yatoda kuti tigadzire yekuti we have got corrupt officials in the mine, and not only at provincial level, at head office level, from the PEMSEC, from the directors. We need to agree. We need to face the truth. Who is generating these documents?
Izvi zvatsigirwa nemumwe mutauri muzvari Chedza Chipangura avanoti pamusoro pehori mitemo haisi kutevedzerwa mubazi iri, izvo zviri kudzinga vanoda kusima mari dzavo munyika.
Kune nhubu dzirimo munharaunda dzinoda kudya padzisingafaniri kudya, vasinga respect the rule of law in this country.
Nyanzvi munyaya dzezvicherwa vachishanda vakazvimirira vaGeorge Mugani vanoti pamutemo rezinesi rinofanirwa kuwanikwa mukati memwedzi mitatu, asi nekuda kwemakakatanwa kuti mugodhi ndewani, zviri kunonotsa kupiwa kwemarezinesi.
Pamutemo inofanira kuti within 3 months registration process inenge yapera setikuita apo, but nekumadisputes anga achitika akawanda, system yacho yeverification yaane zvakawanda zvinoda kuitwa, a lot more than what can fit. Though it can be done in 3 months, but maerrors anga ari kumashure, backlogs aziri kumashure due to maybe poor staffing, those backlogs need to be covered. Ndozvakunetsa zvakanyanya.
Panyaya yekusavharwa kwemakomba munzvimbo dzinenge dzakambocherwa zvicherwa, mumiriri weEnvironmental Management Agency kana kuti EMA vamunyaradzi Nariswa vati vanochera zvicherwa havasi kutevedzera zvavanenge vati vachaita mugwaro ravo reEnvironmental Impact Assessment kana kuti EIA.
Gwaro webhuku iri nderekuti tiri kuti mining chimwe chechunhu chezviitwa chakaonekwa kuti chakasaitwa negwara rakanaka chinokuvadza kuparara kwenharaunda. Saka muEnvironmental Impact Assessment Report iya iye unonge uchitaura semaina kuti ini pandichachera makomba angu ndichange ndichivhara. Maminers edu zvinovaremera kuti vaite zvinodiwa nemutemo kuita bhuku rei rinonzi Environmental Impact Assessment. Vamwewo zvakare nyange taita bhuku riya, wakaenda kumamaini mazhinji tinoita challenge yekuti rinoruwana riripo asi nenge riri mushow, chinonzi EMA yangu iyi, but vasingazive kuti chunhu chavanofanira kufamba nacho pavanenge vachiita basa ravo.
Vanhariswa vati bazi ravo riri kuita dzidziso kuvacheri vezvicherwa uye nekusunga avo vanotyora mitemo wekuchengetedza nharaunda.
Zvatakaita seEnvironmental Management Agency mukushanda nemaminers kuti dambudziko ratanaro nhasi panyaya dzemadisused mines risavepo, takatanga neengagement zvokudzidzana kugara pasi mamainasi kuti zvii zvinodiwa, tivatsanangurira kuti process yeEnvironmental Impact Assessment inofamba sei, mari dzinoda kubhadharwa kana vava kushanda zvii zvatinotarisira. Ndo chimwe chikamu. Chimwe chikamu chanje che law enforcement kuti vanzwisise kuti zvavanoita kana vachityora mhosva zvinosungisa.
Vanhu vapinda musangano wanhasi vanosvika 40 vawirana kuti hurumende inofanirwa kuumba homwe yekuti kana makambani anochera zvicherwa asiya makomba, bazi reEMA rigokwanisa kuavhara kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu hwavo kana hwezvipfuwo. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930,
7270 ne 9885 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musiwe chishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Makaterera ku Studio 7 animi muchirongwa ndini Rachoto ndiri mu Washington DC. Sachigaro MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mudunhu re North America vatawanda dzokora. Vanoti urongwa hwahu kuratidzira mu New York mangwana kumusangano we United Nations General Assembly huri kufamba zvakanaka chose. Vadzokora vanoti muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo achange ari mu New York nevamwe vanyarikani vachiratidzira kusafara kwavo nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaEmerson Mnangagwa pachavo vari kutarisirwa kunge vari kumusangano weUnited Nations General Assembly svondo rinouya. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navadzokora kuti tinzwe zvichange zvichiitika muNew York mangwana.
Kuratidzira muNew York pa United Nations headquarters kuratidzira tichitarisa zviri kuitika kumusha kumbunyikidzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe nehurumende yavaMnangagwa kusungwa zvisiri pamutemo kuri kuitwa vana veZimbabwe kusungwa zvisiri pamutemo kuri kuita vatungamiriri vemacivic society organizations nevatungamiriri ve bato rinopikisa guru reMDC. Vatungamiriri vanongosungwa, vanongouya vachitorwa mudzimba dzavo, vosungwa pasina zvavanenge vatadza. Vamwewo ndo vari kuabdaktwa sezvakaitwa dokta ava, vakangotorwa vakangoabdaktwa, hapana mhosva yavakaudzwa. Havasiriwo vega, vazhinji vanhu vari kungotorwa mudzimba dzavo, vachinorohwa vachinoita sei. Saka ndozvatiri kuratidzira izvozvo kuti tizivise pasi rose kuti ndo zviri kuitika muZimbabwe. Ndo utongi hutsva huri kutaurwa navaMnangagwa vanenge vachiudza vanhu. Tiri kuona kuti matongero avava vari kuita akangofanana naamugabe. Tiri kutogona kutoti zvakatonyanyisa pane zvaiitwa navamugabe.
Muri kutarisira vanhu vari kubva kunzvimbo dzipi nedzipi?
Tiri kutarisira vanhu vanobva kuCanada, totarisira vemuno muAmerica vakawanda wanda vose vasumuke vana veZimbabwe. Tikutarisirawo zvakare vamwe vari kubva kuUnited Kingdom, chairman weUnited Kingdom province vachamburuka vakatosvika muno nezuro kuuya kuzobatsira kuti tiratidzire pamwe chete.
Pane vamwe vanyarikani here? Tambonzwa kuti muimbi Thomas Mapfumo anenge ainemi. Kune vamwe here vanyarikani vachange vari pachiitiko ichi?
Kutarisira dr Thomas Mapfumo kuti vanenge varipo na Deputy Secretary, Organizing Secretary vedu vabhondo Honorable Hepmo Chidziva vanenge varipo zvakare ipapo.
Munoona kuratidzira uku kuchibatsira here?
Ini ndinoti hongu kunobatsira ende zvinoenderana neurongwa hwedu vatume vatinawo mubato redu reMDC hwekuratidzira hwekunoratidza nyika dzose dzepasi rose kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Ende kutiwo vanhu venyika idzodzo vaone kuti zvinhu zviri kutaurwa navaMnangagwa inhema. Hakuna imwe nzira yatinokwanisa kuratidza kuti tiratidze vanhu veUnited Nations kana kuti vedzimwe nyika kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mune udzvanyiriri munyika medu. Hapana imwe nzira yatinokwanisa kuita inopfuura kuenda tichinoratidzira.
Avo vanga vari sachigaro veMDC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York kuno kuAmerica. Chikwata cheZimbabwe chema Warriors chinoimba kuti kuziva kwacho nhandare ye National Sports Stadium pamwe nechaunga chinenge chiripo kuchavapa mukana wokuti vange vachikunda mumakwikwi eAfrican Nations Champions neLesotho neSwondo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi hachisati chamborohwa munhandare iyi kwenguva refu zvekuti Joey Antipas nevatambi vake havasi kutarisira kudamburwa kwenhoroondo iyi nechikwata cheLesotho icho vanogarorova. Zvikwata zviri izvi zvasangana mumitambo makumi maviri nemumwe chete, Zimbabwe ichikunda mumitambo gumi nemitanhatu, Lesotho yacho ichikundawo mumutambo mumwe chete, mimwe mitambo mina vachiita mangange. Asi Antipas haasi kutarisira Lesotho pasi, achiti iye hakusisina zvikwata zvidiki munhabvu pasi rese.
Football, there's no minnows anymore in football. So I don't know why the press keep talking about minnows. But if you saw, this team has improved dramatically. And like all minnows, supposed to be minnows, are improving game by game.
Asi Antipas anoti ari kutarisira kuti kuziva kwavo nhandare National Sports Stadium pamwe nechaunga chavari kutarisira kuchavapa kukunda mumutambo uyu. Zimbabwe ine mukana wakasimba mumutambo uyu sezvo iri pamusha uyezve munhandare yavasingawanzokundwa umo nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association muzvare Shota Mukute vanoti makarwe ekuLesotho aya haasi kupona.
National Sports Stadium haimiriba haimbobvira kamye muground umo munonzi Gomba. National Sports Stadium haina kana one goal bhoraba zvinochekwa.
Asi maOrioles anofarira kuwedzera mwando pane matambiro avakaita mumutambo wavo we-2022 World Cup neSomalia uyo vakatatarika zvinotyisa ndokuzokwanisa kuenderera mberi nechibodzwa chakakandwa naKama Billiard mutambo wave kunopera. Asi Billiard hamo mumutambo uyu sezvo makundano echan achambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvomunyika mavo chete. Kunyange zvakadaro nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaMisek Musambasi vanoti havasi kuona maOrioles achirohwa mumutambo uyu.
Tikuona takahwina bhonzi hapana pekuti Lesotho ingarohwe Zimbabwe. Bhonzi Lesotho haina background yekuhwina, but isusu mutambo wedu tine background yekuti Zimbabwe yakamboenda kuchangi yakamboenda kupi, but tikuona takahwina and muvuoni.
Antipas ashevedza vatambi vari kurura muzvikwata zvemukaso Laga Premier Soccer League kusanganisira iye nekati weZPC Kariba, Prince Dube weHighlanders, Evans Katema weDynamos, Neva Tigere weFC Platinum, iye Nyoni weChapungu pamwe na Wellington Taderera weBlack Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nasi muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakaitika kuna Dr. Peter Magombei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutitumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti riri kufara nekuwanikwa kwaDr. Peter Magombei vari mupenyu. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vaMagombei vari kurapwa muHarare uye havasi muusungwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzeNdebele.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.